zano iroro rinobatsira nekuti zvirikuitika zvanga zvava kuti upfu huri kuwanika pamutsika mutema asi muzvitoro hauwaniki. Wawanika mutsika mutema upfu unenge hwanzia huri kupinda pa$50 unenge wakuwanikwa ne$100 kana $120. Inoreva iri mutengo uri wakapetwa kaviri pane mutengo wanga uchitengeswe upfu. Chekuti upfu unge uchinzi ngautengeswe $50 nekuti iyo pane yatinoti subsidy yekuti vari kugaya upfu vari kutengeserwa upfu nemutengo wakaderera kuGMB. Nekudaro kuri kuti vanhu vari kubva vatora upfu iwouya uyu yatinoti hoarding pachirungu, kuti munhu unoziva kuti iwo pamwedzi nemhuri yako munhu anodya 20 kg yeupfu asi unoona mumwe munhu akutenga 100 kana 200 kg akutengera kana kuti 30 na 10 bags eupfu ochengeta kumba kwake otenga kutengeserwa vavakidzani vake iye atozviitawo muzvina sitoro kana muzvina chigayo. Saka ipapo patida kutarisidzwa nekuti pari kufrustratewawo futi kuti even vamwe wacho vari kupiwawo upfu ihwohwo vana mugayisi vacho hanzi vari kutotorawo upfu wacho vachihudhaivheta. Hauchaendi kumashopu kwaunofanira kuenda kunana OK nana TM nana Spa. Aiwa munhu anenge akuti yatinoti profit yari nyaya yekuti profit ari kuchacha haienderani nebasa raaita nekuti munhu hapana basa raaita.
Asi vamuponda, ingava iyo nzira here yakanaka yekugadzirisana nedambudziko rekushayikwa kweupfu? Hapana here imwe nzira inokwanisa kuitwa nehurumende yekuti upfu huwanikwe?
Chiripo ndechekuti upfu unobvumidzwa, upfu huri kukontrolwa, hausi upfu hwese. Muzimbabwe tine inonzi rola mill, kwete inoti inonzi ngwerewere super refined, kwete inonzi high fiber mill. Umwe wese upfu huri kukontrolwa, upfu huri kukontrolwa irola mill yatingati mugaiwa pachishona nekuti hunenge hwatengeswa kuti munhu wese awane something. Tane iwo wazodawa kudya ngwerewere kana high fiber kana chii unokwanisa kutenga price yawada, asi uchiriunezvanoti kwawahodhwa kwacho hauna kuhodha nemutengo uri pamarket price, wahodheserwa nepraise iri subsidised. Saka haungabvumidzwa kuti chinhu chiri kunzi iwewo wachitengeserwa ne$20 nekuti iprogiramu yehurumende yekuti munhu wese igore renzara kana tivi.
Kune vamwe vari kuti vaneta nekungonzwa iwo ari kunzi matask force kana makomita ari kunzi anga achiongorora zvinhu zviri kuitika munyika, hanzi hapana chimuko chaanozoburitsa, zvinongobuda mukutaura ikoko.
Ayo matask force anoshanda kungoti ndangotiwo vanhu vanenge vava kutarisa zvinhu zvakaitika kare nezvakadii vachingounganidzira muNew Republic. New Republic ine track record yekuti tinofanira kuti pane task force east iyo yakatadza basa. Task force it shows kuti pane interest, national interest yekuti problem yatonyanyisa. Zvinonge zvauda kutarisa vacho kuti shortfall, loophole iri kuitika papi, ndo zvinenge zvichiitika. Matask force aya vanhu vangango vaaneta nawo kana kuti vari kuti vaneta nawo asi they are critical kana paitika challenge yese yatatarisana naiyi nokuti mapurisa anenge aripo achitarisisa kuti zviri zvikufamba sei. Office ya president iripo ichiona kuti zviri kufamba nemazvo. Kwozoitawo marepresentative elabor union nevashandi vanenge vachiadza kuafoda zvinhu vanenge varipo vari represented nematask force iwayo, because unoona kuti minister aiswa anenge achidaidza vamwe vanhu mastakeholders, atingati mastakeholders kuti vaise input yavo, because vamwe vanenge vandiva yatinoti intelligence, market information intelligence, iri kuzoti malupu ari kuitwa pakati. So that information only comes to task force. Kana zvikangoswa this is normal, aiwa kamunoona kavanhu vachitofa nezara asi hupfu chiri zvakapinda nemari yehurumende.